vama pipi maoku matanda avo vakashaya vave nemakore 81 kuberekwa varumbidzwa nevakawanda nekuda kumabasa avo etsenyoro avaita panguva yavaiva kuno kuZimbabwe uye nepavange vave kumiri kwemakungwa kuAmerica. Mumwe wevataura Reverend Ephraim Magadaire vati mushakabvu munhu aibata basa rake nemwoyo wose kubva vachiri kuno kusvikira vaenda mhiri kwemakungwa vachibatsira nherera nevanotambura izvo zvakavapa mukurumbira.
Saka vamakumatanda vakaita zviro zvakawanda, takaita sangana nemi zvakanaka. Chekupedzisira vamakumatanda vakazongorwarirwa uye makumatanda vakarwara nemukunda wavo vakarwara naivo vakaita vatsaona nefunga nemastres ebasa vakaenda muhospital mutanijena hospital vese nguva imweyo asi hazvina kuvabisa kuti vaite basa. Vanga vari kuda kutanga second yeinasiti iyo zvino izvi ndiyo bhekibhori yemutare yacho asi yakavastresa kuitanga but still zvakadaro chabhenda chabhenda vabairaiswatudzi nyoka yedamvhesi yakatangisa sekendi iyoyo.
Vamwe vakashanda naReverend Mapipi Maoko Matanda vaSimon Mafunda vanovele leader weZimbabwe East mukerekere United Methodist vati vendirasiwa nemushakabvu richanetsa kuvhara.
When mobility was so difficult uye mutanha wacho wekufamba wakakura, they gave maybe 4 times as much as I can give. Inini ndine 4x4 ipanzapo, ndine WhatsApp, ndine Zoom, I can do minutes on Zoom any minute, but I can't deliver half of what they could deliver. Zvino ndichallenja, inini I'm talking personally, zvino ndidzamisa kufunga kuti na what do I do kuti ndisvikewo commitment level yakasvikwa nevakuru venyu.
Mumwe wevanasikana vavakarera amai Emilia Amaria Maoko Matanda Madovi vati havakwanisi kutenda zvavakaitirwa nababa Mapipi Maoko Matanda pavakatorwa vari nherera ndokurerwa navo.
For bringing my father, which I think to go child, which I think to go child, more than what I think to go child, with the past to get a sweetheart. I just wish I was able to say goodbye at the past of our world. But thank you so much. Thank you, Sean Ketran, everyone, thank you so much. Even for the church in America, thank you so much for standing with this community until we have our own.
Mwanakomana wavo mukuru vaSamuel Maoko Matanda vatiwo kushaya kwababa wavo kwakasiya vakawanda vachiremerwa.
Vangari munhu wamwari, ndikatoti pano vanonamata ndiye munhu angari muzokwadi pakunamata, zvokuti nebasa ravo ranga rakawanda verizi chechi. Isusu kumuri angari munhu aikurudzira rudo kune vanhu vese vana, saka hatarasikiri.
Mudzimai wemushakabvu amai Ruth Maoko Matanda vati murume wavo munhu aifarira chinamato.
Aifarira kunamata, aifarira kuda vanhu, aifarira chechi yavo zvakanyanya. Izvo vanga vasikadi kwaitaura chino chisina kunaka kwaari, anga achinyarara ake anga aizondotaura kuti obva ondoona kuti haasi kuchifarira vachi.
Mushakabvu vakasiya vana vatanhatu nevazukuru vanopfuura 20 nevamwe vazukuru vevazukuru. Ndakamirira Studio 7 kuOlda Mutare, ndini Lloyd Moyo.